womuti netsaona yauraya vanhu naii nhasi apo pabonde rana mahodha sisi maviri imwe yanga ichibva kubhindura ichienda kubhindura pakafa vanhu nai takaitsaona yatikuongorora kuti zvafamba sei mashoko akazara tichamaburitsa nekufamba kwenguva
tirikunzwa kuti pane moto wabvira ipapo zvafamba sei sekunzwa kwamuri kuitawo
pane motikari yabatira moto parovirana motikari mbiri saka mashoko akazara tichamaburitsa mangwana asi pane mitundu miviri mitatu yatsva
saka veukama havasati vaziviswa nezvetsaonai
tichakuudzai mangwana kuti zvinenge zvakamira sei
ko ndeipo kurudziro iri kupuhwa nemapurisa panguva ino yezororo takatarisa nyaya dzetsaona mumugwagwa
vanhu ngavarege kufamba usiku vanhu ngavarege kuraradza toona kuti pane imwe motikari yacho inonzi vanhu vangu vachibva kumafaro uyezve vanhu ngavafambe mumugwagwa varege kumhanya